Vashora nevatsigiri vebato ravo kubhinga nhasi, amai Mugabe Vashora amai Mujuru vakavafananidza nechimututa ngoro. Vati amai Mujuru munhu aida kutora masimba kubva kuna vaMugabe vasingatevedzere bumbiro remutemo asi zvakakona. Vati havasi kuda kunzwa nezvezvipoka zvipoka muzanu PF zvavanoti zvave kutanga zvakare mubato iri.
Iwe ukada kutsauka tora gwara rako wega, unofunga kuti iwe ndorakakodzera nende zvauri kuda, unorasika ubva uraswa nemukadzi. Vanoda kunyepa kuti hanzi vatikazonzwai ndikazodai. Inini fanga inini handina chinombondizeza. Zvemunhu wenyama ndinozeza ishuwa kudenga.
Ndiyo vareza vakujuru.
Nokuti munhu wenyama haana chitende chemweya wangu anonofema. Ni munhu ari kudenga uko. Kana ada kuti mai Mugabe vachifa
kuti vaenda kuti
iye ane simba racho. Hatiri kurasirirana nyoka mhenyu. Ini ndakataura kudhara kuti munhu kumbira rurege. Kaniita benzi.
Wandiita muri mufafa.
Ende munozviziva zvazvinoreva masivu sevhanzi vari kuhurumende. Basa. Hapana chamunozviwana. Wadzimba basa. Hazvina kufanira kuti waresaina kuti dai unotombozvirwa. Kana wadzimba basa, wadzimba basa, you know what it means. Ba regulations munaziva.
Wanzwa tawe.
Some people pretend. Kana kuti they are not pretend because they are ignorant. They are fools.
Hakuta vazipeni.
Saka, ndanisina kupai chikamu chekuti vakatopa kuti asi nyai factionalism achiri kuti iende rirembe
nemusangano.
Kana tikaona zvichidaro, tinoridzai kusimuka. Taurire vakuru venyu kuti hatidi kuputsa nyika. ZANU PF ndoyakasangana mukuru wenyika.
ZANU PF kusangana mupati wenyika ino.
Tishandire nyika iende rirembere.
Tupereke nyika
ino. Nokuti nguva yese yachiita zvefactionalism.
Apo tichiita tumunga tufunga.
Tinokanganwa mandeti yedu.
Tinoritwa dupa nzira yedu.
Tinouya kwamuri nguva yese tichiti vhote tichazokuitira zvakati in the next 5. Kana tikaswirira takuita zvefactionalism tinozoshandira vanhu nguvai. Tinofanira kufunga izvozvo nokuti zvinenge zvakuda kutanga. Tinoti pasi navo vane pfungwa idzodzo. Kune vanhu vanoda kuita basa rekusvibisa zita revanhu vakuru
vari vamwe vaenda kusvikaziikuisinakamapati.
Kana munhu mukuru uchinzwa zita rako richisvibiswa
hatina kukwanisa kunzwa divi ramai Mujuru sezvo vanga vasiri kudayira nhare mbozha yavo. Zvichakadai, amai Mugabe Vashora vatsvangirai vachiti munhu anoda masimba zvikuru ivo vasingashandire vanhu, vachiti vaMugabe mutungamiriri akasarudzwa naMwari kuti atungamirire nyika. Amai Mugabe vati murume wavo achatonga Zimbabwe kusvika madhonga amera nyanga.
Kubva 2013 kusvika 2018 kuti sei hope
kutake ngonzi
kuti inini ndini change ndichazotungamira
kuti vanhu vendizotonga
kugodeedza vanhu
kuita vantu
ugori vataurira
kuvahambira
kuti hava komana ndifambirei
kuti mundiendere
tsvagai nanga
kuti hambidze nanga
endai munondikambenera
mukati hamu
taurai nevanhu zviri pasi pasi
mukahambidzire vanhu zirani
ndiri kukuudzai kuti kune vhesi iri muna Proverbs 16
ndamwambira kuti kune vhesi iri Proverbs 9
inotaura kuti izvo humans in their heart
ndiamba kuti muntu
mumwoyo run their course but the Lord establishes their steps.
Zvichakadai, vatsvangirai vaudza Studio 7 kuti vaMugabe munhu asina hanya neruzhinji rweZimbabwe ndosaka vachirambira pachigaro cheutungamiriri hwenyika.
Aya anga ari munhu anoteerera vangadai vachiri president. Tarirai muregion muno vamwe vakutoenda president wechi 5 4 5 hakusina nezera naMugabe. But ivo vanoramba vachiti chii, ndakazombovabvunza kana nai Mudhara ko madii kufunga nyaya yekuti mumburegetsa muregetsa kuregetsa pati inobva yatofa. Ndikati zvinomunemedza here, pamuchafa muchaemedza here? Anzi mamiriro akaita zvinhu zvinoi zvinoizi even worse. Hakuchine pati here? Hakusina pati. So aivanga vari munhu anonzwa mashoko avamwe. I am sure muno murije internationally shamwari dzavo vanani vavo vanofanira kuva vakatomutaurira kuti amachiregera.
Amai Mugabe avo vagovera chikafu kuvagari vekubhinga vashora masangano anoshanda akazvimirira vachiti haasi kubatsira vanhu munguva yekutambudzika, vachiti masangano aya anoda kungotanga kuita basa munguva dzesarudzo. Amai Mugabe vagoverawo vanhu mbatya dzavati dzakapambwa kumiganhu yenyika dzaida kupinzwa nevanhu vanotengesa kuti vazotengesera vanhu.
Kuti kune chinhu chinonzi NGO.
Vangatakungoti
NGO ndochinhu chakanaka.
Panozi kuti ndi NGO chana
kuti. Usafurirwe ne NGO.
Kutenga NGO.
NGO.
Apo NGO.
NGO munhu wemurungu.
Mutwa mukuwa.
NGO zvaari kuda.
NGO ndiyanda.
Ari kuda kuti vanhu vari muno.
Vaenda kuti vanhu vari muno.
The people of Binga,
Binga
must remain living in abject poverty. Kana vaita remain in poverty akadaro. They bring handouts to you. Ukaona muna anogogozera
padoor.
Mapena chigogoza dorako. Matukata chigogoza dorako. Mandera chigogoza
dorako.
Bringing food handouts.
Hatina ukwanisa kutaura ni utunga miru we sanga norino mirira masanga na noshandaka zumirira munyika Renango kutitinzu kwa divira wapanya iyi. Mutunga miru we sanga no Renango vasifa zunumwe vati vangabari musanga no. Amaya Mugabe vashora nyika zikuma virira ni kupopota kwa zirikuita ni kuhurayo kwa kaitu kwa shumba ya eve ni mkurumbira munyika ya izirika nwane zitari kutisisi yo.
Munoona so wano chita?
Mnabo nazivari kututita.
They are hypocrites. They are crying about Siriro Shumba. Shumba is my rights and I'm winning. Yes, we want to protect our wildlife. But as far as Kutanga, what are you
saying?
What are you saying? What are you
saying?
What are you saying? What are you saying?
Zvichakadai, amai Mugabe vakumbira vagari vekuBinga kuti vavhotere ZANU-PF musarudzo dzemuna 2018 vachiti hapana chavanopiwa nemapato anopikisa ZANU-PF. Kubva pakavambwa MDC muna 1999, ZANU-PF haisati yambokunda musarudzo dzeparamende kuBinga. Ndakamirira Studio 7 muHarare. Ndine Thomas Chiripasi.